Munguva shoma yapfuura, chipatara cheparirenyatwa change chichiongorora gomarara remuromo wechibereko pamwe nekurapa pachena avo vanga vachiwanikwa vaine dambudziko iri kana richangotanga. Vachitaura neStudio 7, mukoti mukuru kukirinika yevisual inspection with acetic acid kana kuti viaki muchidimbo paparirenyatwa amai Bernadette Mandaza, vanoti kunyange zvazvo chirongwa chavo chaiye chakanangana neavo vane gomarara richangotanga, vakasangana nemadzimai mazhinji aivatova negomarara rakomba.
Kubva patatanga kutarisa, kune vamwe vatova varikuya vanotova nechirwere. Zvimwe zvandanichambotarisa zvaiya kuti vamwe havana ruzivo, vamwe vacho havatorina mari yekuya kuzoonekwa kuchipatara. Saka pavanzwa kuti kune zvemahara vari kutouya vavanhu vaakutorwara zvokuti uno paprogiramu ine havachakwana, vakuda kutoenda kunorapwa kukumwe. Havasisiri vanhu vekutarisa kuti vadzivirirwe. So ndodambudziko guru ratinoona iro rokuti anenge asitorina zvachose. Saka kwazouya programu inenge ichiti mahara seizvi ndopavakuonekera. Saka taona titori nevakati wandei vatatozoendesa kumakliniks anoona nevakutorwara.
Amai Mandaza vanotiwo kunyange zvazvo dambudziko guru rinoita kuti madzimai asaongororwa gomarara rechibereko iri nyaya yekushaya mari pamwe nekushaya ruzivo, chimwe chikonzero yenyaya yekuti gomarara iri rinobata madzimai panhengo yakawanda iyo vazhinji vasingadi kuti vatariswe.
Dambudziko rinoita kuti madzimai vasauya kuzotariswa, dzimwe nguva kusaziva nekusanyatsofarira kuuya kuzotariswa, because pane nyaya yekuti vanenge vachi nzvimbo yakawanda yatiri kutaura nezvayo. Saka zvekuti munhu angouya achitariswa ari vaiti havazvidi. So kazhinji anozoti atoone dambudziko ndopozouya, and kana ane dambudziko zvakune zvakutinonokei kuti zvirapwe. Iye titi kuti kana munhu achikwanisa achisati arwara ndopaanoda kutariswa. Tinokurudzira kuti kazhinji kachona munhu atariswe kamwe chete mumakore matatu.
Mukuru wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vanotsigirawo kuti madzimai mazhinji ari kunonoka kunoongororwa gomarara rechibereko iri nekuda kweurombo, kuva nezvipatara zviri kure pamwe nekutoshaya zivo kwevanhukadzi.
Chiri kunaisa stereki one inyaya yemari kuti ukaenda pachipatara normally unobhadhara inonzi consultation fee, nyange iri dhora vanhu vakawanda havana dhora racho. Chechipiri, kumaruwa uku madistances pamaclinic akakura stereki, so vanhu havagoni kufamba. Then kechitatu, munhu mutema ukamuudza kuti une kansa yechibereko enda unorapwa, anoramba otanga oenda kun'anga ozouya chirwere chakura.
Dr. Labode vanotiwo chave kudiwa pari zvino kuwanisa madzimai dzidziso nguva dzese, vachiti ruzivo rwegomarara repachibereko rwakaparidzirwa sezvakaitwa chirwere cheHIV and AIDS zvinobatsira kusimudzira utano hwemadzimai munyika.
Chikuru chikuru stereki kuita zvatakaita neHIV, kupinda stereki tichidzidzisa vanhu kuti chirwere ichi chikabatwa chikakasika chinorapika.
Nzira dziri kunyanyoshandiswa kuongorora gomarara remuromo wechibereko ndedze pap smear nevhiak. Vanhukadzi vanoshandisa nzira idzi vanofanirwa kuongororwa kamwe chete pamakore matatu. Asi kwavewo nenzira yekushandisa human papilloma virus screening HPV inova yave kukurudzirwa pasi rese sezvo ichibata utachionawo zvakanyanya. Nzira iyi ine mutengo uri pakati pemadhora makumi matanhatu kusvika kumadhora makumi manomwe nemanomwe, iyo inonzi nevamwe inoremera vazhinji. Nenzira iyi madzimai anoongororwa gomarara kamwe chete mumakore mashanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.